Somebody took a 94 Kuna search Garuba's researcher organ on politics, defense, and security cooperation. She gave the Ongorewe a Kaitu Kuna Sadak election observer mission. A good Chikunima Kokozere Futakwedu is Sujara Zimbabwe. She reconciled the Nika Pasaru there for two matches in Fatanga Misika Pasaru Zakaitu Kum Zimbabwe on 23 August 2023. Tanga tapuza nguwa ya mdarika gure tichieza kukurukura na mtungamiru wa nyika wa president Mnangagwa pangoni dare le parliament kutiva koshe seo kozele zebi kunyanya nyanya mshure mtungamiru wa nyika president Mnangagwa vavi mbisa iwa mgure la 2018 kutiva chashanda misimba kuti sutikwani seo kufuta ni vamo msalu za fura izu asi atina akapindula pakaitwa msangano kutsvaga umbo kubva kuvanhu Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivawo pamusangano uyu takakumitidza kuti mutemo waigadziriswa uitewo kuti isusu vedhaiaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri zvakafanana nezvirwane veMozambique vanoita mapolling station navo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyuyi?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda zvokuti pamwe ivo vaichilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kusadc secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muhofisi dzombodhindwa enda muhofisi iyo, uyezve nekuti president achilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake yaanotungamira uko vachitungamidza zvechikamu chesadc ichi zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona sadc ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyo kuti ushande wekuti vari kunzi vando vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati sadc inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti sadc irambe ichikurudzira kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzesadc kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemusadc uye dzimwe nyika dzemuafrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero yekare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore 17 chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika president Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa napresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzive nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna ana sadc?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika president Emmerson Mnangagwa Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuparliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chikwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu renzwiki. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwiki. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.